vachitaura nevatori wenhau pamusangano weDiamond Symposium muGaborone muBotswana mazuva mashoma apfuura. Gurukota rinoona nezvezvicherwa muBotswana vaEric Molale vakati hurumende yeBotswana yakatsidza kubatsira Zimbabwe mushure mekunge hurumende yavaEmerson Mnangagwa yakumbira rubatsiro urwu.
We actually are cooperating. They have come to us and asked to share with them experiences of not only how to mine the diamonds, but also how to market and value and all those. And we are working very closely.
Vachitaura neStudio 7 vataurai mutambanengwe vati chirongwa chekuti Zimbabwe ipiwe rubatsiro neBotswana mune zvekucherwa nekutengeswa kwemangoda kuchasimudzira upfumi hwenyika.
Just for an example, the reserves in Botswana kuburikidza nediamond is good. You know, to an extent that Botswana can still afford to feed the child and chikoro. Kuti mwana anoenda kuchikoro anowana breakfast and lunch ikoko magovernment schools. Now, kuZimbabwe we don't have that. Saka ndinoona sekunge kuti Botswana ni Zimbabwe zvikaenda pamwe chete zvikatanga kusenza pamwe chete nediamond zvinoitawo effect down to the layman in the street, because kana zvinhu zvisina kumira mushe, the most person who suffers is the man on the ground.
Vamutambanengwe avo vanoshanda pamuzinda waAngola muBotswana vaenderera mberi vachiti kushanda pamwe chete kwehurumende mbiri idzi kuchaita kuti nyaya dzemari dzinongotsakatika dzipere.
According to the media, tine mari dzekuti nyangwe dai takashiana kuZimbabwe, everyone could be a millionaire. Imagine kunzi 15 billion ye diamond just went unnoticed. Let's be serious.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaSidney Kwangwara vaudza Studio 7 kuti kuzvipira kweBotswana kunofadza. VaKwangwara avo vane makore masere vachigara muBotswana vanoti mashandisirwo emari inowanikwa mukutengeswa kwemangoda eBotswana kunoyevedza.
Tikada kutarisa Botswana economy yavo, yes, is stable. I can say it's stable because of their diamond. Vanhu vavo, they are not lacking my medicine. Vanhu vavo, they are going to school. But isusu right now, diamond taanaro, but pane makore pachimainiwa, diamond richimainiwa. But still, at certain time, access to free medication. My schools edu, my roads edu. In the Ukadata, the Marange area is still the worst. It's still as it is before diamond was discovered in Marange. Hakuna kana change. The people of Marange, they are not even benefiting anything.
Nyanzvi munyadzi zvobvumi vari mukuru mukuru weBotswana Insurance Company Limited vaNewton Jazire vanoti chirongwa ichi chinogona kupedza humbimbindoga muvamwe vakuru vakuru vehurumende.
Sisu we probably muZimbabwe tine more resources than in Botswana, but in my issues edu nde governance, mabatirwe ezvatinazvo kuti mashandisirwo hazvo nekwazvinoendeswa nekwazvinotengeswa nokuti mari yacho inozouya ichiita sei kunyika, ndozvinhu zvikuru zvatingadzidza from kubva kuBotswana. Though iri nyika doko zvayo kwatiri, asi inyika ine zvairi kuita zvakanaka zvatisiri kuita isisu kuZimbabwe. So vakaita batana kuti vatibatsire, zvinhu zvakakosha zvikuru kuti isisu tikwanise kushandisa maresources enyika yedu kuenderera mberi muZimbabwe, nokuti mararamire ari kuita vanhu ikoko nemaresources atinawo hazvisi kuenderana.
Mari dzinowanikwa nekupurikidza kwekutengeswa kwemangoda muBotswana inoshandiswa kutumira vana kuchikoro, kurapwa kwevanhu wenyika iyi pamwe nekupa vanoshaya zvekudya uye zvipfeko. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muBotswana, ndini Shingirai Madondo.